Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kava tereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu, chikunguru 5, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanonyirirana hwaro yechibvumirano chekushanda nebato reTransform Zimbabwe cheMemorandum of Understanding. Vanhu vomera midzi vakamirira mumitsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga. Mukutora mari dzavo mabhanga mubulawayo izvo zviri kuitikawo maguta ose enyika. ZANU-PF inomanikidzwa kuvhara chikoro cheNational Youth Service kuzvichavane nepamusana pekushaya chikafu chekupa vechidiki vari kuita dzidzo pachikoro ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai nhasi yanyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete nebato reTransform Zimbabwe munzira yekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
VaTsvangirai pamwe nemutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete pamberi pevatori venhau pamusangano waitirwa pamba pavaTsvangirai muHarare nhasi. Vachitaura mushure mekusaindirana chibvumirano ichi, vaTsvangirai vati nhaurirano nemamwe mapato anopikisa dzekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya dzinofanira kupera mukupera kwemwedzi uno kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kushandisa nguva shoma yasara sarudzo dzisati dzaitwa mukutsvaga rutsigiro.
Tiri kuedza patinokwanisa kutsvaga mapolitical parties atinogona kutaura nawo, ndingangoti bilateral inyanzi chivo, pati yedu nepati yavo tichibvumirana. Handitika chatiri kuitira izvi zvokuti hatingatangi kunoita musangano nemapartis akawanda zvonzi taakuita coalition. So toda kutanga nemapartis, then vane vabvumirana nesu tozoona kuti toita manje yatinoti alliance agreement. Iyo ndo yanenge yakutaura kuti tichakambena sei, vachamirira kumaconstituents vakamirira sei. Inotoda negotiation futi uye vanenge vari macandidates kumapartis, nokuti mapartis avo akasiyana maererano nemasimbiro aakaita throughout the country. So tinei tichida kuti iwo wakasimba kupi totaurirana tobvumirana, because isusu seMDC tiri kwese kwese. Last election takafielda 210 constituents. So this time toda kuona kuti kana tikaitawo negotiate navamwe, vamwe vanogona kutorawo masits, vamwe vachitorawo masits kwavanoziva kuti vakasimba. But tinei tichidzwa navanhu vedu ari ikoko kuti vane vachitiwo chii pamusoro pazvo.
Zvataurwa navaTsvangirai zvatsigirwawo navaNgarivhume, avo vaudza vatori venhau kuti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti akwanise kubvisa hurumende yeZANU PF mumasimba. VaNgarivhume vatiwo mapato anopikisa anofanira kubatana zvichienderana nekuti ari kuunzei patafura, kwete kuti vanhu vanongomuka vaumba mapato avo nechinangwa chekuda kungopinda mumubatanidzwa wemapato anopikisa uyu. VaTsvangirai vati havasati vataura navankosana moyo, avo vanoti vachada kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vakazvimirira uye vachitsigirwa neboka riri kuzvidaidza kuti Alliance for the People's Agenda kana kuti APA. VaMoyo vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti havasikuzopinda mubatanidzwa nemamwe mapato anopikisa. Vachiti mubatanidzwa uyu ndewe vanhu varikutsvagirana mabasa chete usina zvaunoreva.
Isu hatisati taura navo. Chandingangotaura ndechokuti chatisingadi isu izvo chandingati unhealthy competition kuma opposition parties. Hatisati taura navo, but tinoda kunzwisisa kuti zvavafoma pati chii chavaroda kuachivha. Nokuti hatisi chinakirwa ka chongofoma pati. Unofanira kunge une chinango kachokuti tikafoma pati todai. Objective yedu yatoda ndeyakati. Asi ini chandiroziviwa chiri kuita vanhu veZimbabwe vari kunyanya kubatana nyaya yekuti chokutanga tese tiri kushupika nokuda kweZANU-PF. So ngatibatane isu vamwe vese tibvise system first. Kwete kuita bato rokuti tinoda kubvisa Tsvangirai first mugaba aripo ari anokonzera problem. Hatifungi kuti ingava objective yakanaka. So hatisati taura nevakwanangosana. Achauya mauba pati akawanda. Tinozongonetsa kuvanhu nekuti vaparidzi vawanda. Munokonfuza vanhu.
Vatsvangirai vakanyoreranawo zvibvumirano zvekushandira pamwe chete nemamwe mapato akaita seMDC inotungamirirwa navaWelsh Mencube, Zanu Ndonga pamwe nebato reNational People's Party riri kufanotungamirirwa nevakadzingwa muhurumende semutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vapiranidza Muchiya vanoti mapato anopikisa ane mukana wakakura wekukunda vaRobert Mugabe nebato ravo musarudzo kana akashanda ose pamwe chete. Asi vaZamuchiya vati mamiriro akaita zvinhu panyaya dzenhaurirano dzekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa ari kuratidza kuti pachave nemubatanidzwa wemapato anopikisa miviri, umwe uchange uchitungamirirwa navatsvangirai, umwe uchitungamirirwa naamai Mujuru. Vatsvangirai vatorawo mukana wanhasi kuudza veruzhinji kuti komiti yepamusoro yebato ravo yeNational Executive yakabudawo nechisungo chekuratidzira munyika yose munguva pfupi iri kutevera vachiti mafambisirwo esarudzo munyika anofanira kuvandudzwa. Vatsvangirai vanoti bato ravo rakabirirwa neZANU-PF zvemhando yepamusoro-soro musarudzo dzapfuura asi ZANU-PF inoti sarudzo idzi dzaive dzakachena semukaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende kuburikidza nemwe mutedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezi Lampoko vanova zvegurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda nekuregererana yaparura chirongwa chekubatsira vanhu vakarasikirwa nevabereki munguva yegukura hundi nedzimwe nyaya dzezvematongerwo enyika kuti vawane magwaro ekuberekwa pamwe nezvitupa. Vampoko vakaparura chirongwa ichi paSino Primary School kuCholocho uye chichabatsira vakarasikirwa nemagwaro nyika yose nekuda kwemafashamo emvura mugore rino. Asi vanopikisa vanoti ZANU-PF yave kuida kuita izvi panguva ino nechinangwa chekuda kutsvaga kuvhoterwa nevanhu kumatebeland muna 2018 munguva yesarudzo. Ongororo dzakaitwa nemasangano akawanda kusanganisira UNICEF dzinoratidza kuti vana vakawanda muZimbabwe kunyanya kumatebeland havana magwaro ekuzvarwa. Ongororo UNICEF iyi yakaitwa kuburikidzawo neZimbabwe Demographic Health Survey uye yakaratidza pachena kuti vana makumi mashanu nemumwe kubva muzana vainge vasina magwaro ekuberekwa zvinokonzera nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Mukuru wedzidzo kumatebeland South amai Tumisang Tabela vanotiwo vana makumi matatu kubva muzana mudunhu ravo havana magwaro ekuzvarwa. Vachiparura chirongwa ichi vamupoko vakatiwo hurumende ichanovaka matombo pane vanhu vakavigwa vakawanda munguva yegukura hundi kuCholocho, Lupane, Matebeland South neMidlands. Vakatiwo vanhu vemunzvimbo idzi havanawo magwaro ekuratidza kuti hama dzavo dzakaurayiwa munguva yegukura hundi uye zvinonetsa kuti vawane zvitupa. Mauto E5th Brigade anonzi akauraya vanhu muMidlands neMatebeland kubva muna 1983 kusvika 1987 mushure mekunetsana kunotyisa pakati pezapu nehurumende yeZANU-PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party vaSamuel Sipankomo avo vanoti ZANU-PF iyo ine makore ichiramba kugadzirisa nyaya yegukura hundi yave kuda kutsvaga rutsigiro nekubata vanhu kumeso.
vakawanda vakarasikirwa nevabereki nehama kumatebereland havana magwaro ende problem yacho ndeyekuti ndiani anoupa umbo wokuti akazara nomunhu wakaurayiwa nemasoja e-Fifth Brigade kumatebereland kana ndanzwa kuti mpoko auya kuzolauncha program yokuregister ivavo vanhu ndozvibvunza mvunzo wokuti kukura hundi yacho yakapera rini mwana akazaura muna 1987 pakupera kwehondo yacho ane makore mangani ngenyi vasina kuita izvozvo nguva yacho after the war now vatanga kulauncha manje muna 2017 vachiziva kuti maelections ari muma 2018 this hazvisiri genuine izvi ndezvokubata vanhu kumeso kuti vanhu vafunge kuti ihurumende inokeya asi ihurumende inokeya nezvido zvavo zvekuti nyorai kuitira kuti vanhu vofunga kuti hurumende iyi inofanira kuvhoterwa futi I think itriki chete yezanupf
asi vanhu vasina magwaro ekuti vakazvarwa rini kana kuti ma birth certificates uyewo zvitupa kana kuti ma ID vari kusangana nematambudziko akaita sei tichitarisa matebereland
yabati kana nokuti vamwe vanoenda kuzvikoro vasina mapepa vanosangana nedambudziko rokuti kana asvika munguva yokuti anyore a certain exam like a secondary kuma form 6 that is the time vanosangana nema problem kana kuti vakarwarirwa vakafirwa ndiyo problem manje hana magwaro you can't get a death certificate and vana vakasara vanosara vasina magwaro kuti baba ashaya nokuti anga agara asina magwaro munguva yese iyi
muteedzeri wemutungamiri webato renational people's party vasamus pepankomo vari parunare mbulawayo hurumende yezanupf yakamanikidzwa kumbomisa chirongwa chekudzidzisa vechidiki chenational youth service kuzvishavani mushure mekushayikwa kwechikafu Gandri Maramba anotipanyaya inotevera
vamwe vanga vari muchirongwa chenational youth service ichi vanoti chirongwa chavo chekuzvishavani chakamiswa pasina masvondo maviri chatanga sezvo vechidiki vanosvika mazana maviri vainge vasina chikafu pakamba yavaigara vamwe vechidiki vataura nestudio 7 vasingadi kudomwa mazita avo vanoti chikafu chaishayikwa izvo zvaiita kuti vadye kamwe chete pazuva mumwewo vechidiki ada kuzivikamwa nekuti bhadhi rachakachaya anoti vakayaura nenzara munguva diki yavakagara pakembi iyi
okay takatanga training yedu musa 18 june tikaita for 2 weeks asi izvezvi takamiswa nekuda kwechikafu chiri kunetsa taigona kudya ka1 kana ka2 pazuva zvinova zvakakonzesa kuti timbomire asi nekudaro vakati vachatidedza kana government yaita sei yagadzirisa nyaya yechikafu iyi saka izvezvi takutombonodzokera kudzimba tozodzoka kana government yagadzirisa nyaya yechikafu yekunetsa
mumwe wechidiki aramba kudomwa zita rake nekutyira upenyu hwake anoti vaingodya muriwo wekabheji nenyemba chete
patraining zvanga zvakaoma nekuti nyama chaiyo kwanga kusina nekudaro takakuvara nemakabheji sekunge vanhu vari parufu musi wataitiwo tadya zviri nani tinenge taaseva nebeans simba chairo chairo rekuti timhanye takabva taitorishayiwa sezvinewo takabva tanzi chidzokerai tozokudanai kana chikafu chavapo
vechidiki ava vanoti kushayikwa kwechikafu chakakwana kwakaita kuti kudzidziswa kwavo kukundikana nekuti vaimuka nekuswera nenzara izvo zvaivasiya vasina simba rekumhanya kana kuita zvimwe zvidzidzo zvekusimbisa muviri yavo vechidiki ava vanoti vakaudzwa kuti vachazoziviswa kuti vadzoke muna nyamavhuvhu kana hurumende yawana mari Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakuru vepadhayadhaya training center kanawo gurukota revechidiki vapatrick zhuwau kuti tinzwe divi ravo chirongwa chenational youth service chakatanga nezanupf kubudikidza neaimbo vemurongi wemusangano mubato iri mushakabvu bhodha gezi avo vaivezve gurukota revechidiki muhurumende chirongwa ichi chinopindwa nevechidiki vanotangira pamakore 16 asi vakawanda vanoti chirongwa ichi chinoshandiswa nezanupf mukudzidzisa vechidiki kuti vaite zvemhirizhonga zvikuru kuvatsigiri vemapato ezvematongerwo enyika Asi ZANPF inoti chirongwa ichi chinodzidzisa vechidiki kuti vade nekuremekedza nyika yavo zvisinei nekuti ndevebato ripi. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyura vanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani endege eTurkish neEmirates Airways anoti ave nenzira itsva dzekuvheneka vanhu nembatya dzavanotakura mundege. Zvinoita kuti ndege idzi dzisaiswe pandege dzinorambidzwa kutakurwa kwemalaptop. America yakarambidza kutakurwa kwemalaptops mudzindege ichityira vanoita zvehugandanga kana kuti vanopurikidza mwero. Chimwe chipatara chekuChina chiri kukoka nyanzvi dzekuAmerica neGermany dzinorapa chirwere chegomarara kuti dzivabatsire kurapa musungwa anopikisa uye akambowana mubayiro weNobel Peace Prize Liu Xiaobo. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi yakoka mapato matatu ane humiriri mudare reparamende anoti ZANUPF, MDC inotungamirwa navawashman Nguve pamwe neMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai kumusangano wekuzivisana pasvika urongwa hwegadziro yesarudzo dza 2018. Musangano uyu uchaitwa mangwana. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti nyaya dzavari kutarisa kukurukura musangano uyu dzinosanganisira dzekuti achatenga michina ichashandiswa pakuchengetedzwa kwemashoko evanhu, vachanyoresa kuvhota ndiani, kudzidziswa kwevanhu maererano nekuvhota uye kwekuvhotera, pamwewo nenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvipinde musarudzo, zvikwanisewo kupinda musarudzo iyi. Musangano uyu uri kuitwa panguva iyo masangano akazvimirira pamwe nemapato ezvematongerwo enyika ari kurwisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika mazvigere, kana kuti zvodzokera kumusha kunonyoresa kuvhota zvozodzokera zvakare kunovhota pazuva resarudzo. Mubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vakaimbisa kuti uchaendesa ZEC kumataredzi mhosva kana ikasabvumidza vari kunze kwenyika kuvhota. Studio 7 yakundikana kubata sachigaro weZEC amairita Makarau kuti tinzwe nezve kutinzwodivirawo panyaya iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa nyaya dzinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kademiri weStudio 7 abata vamonzora kuti tinzwe nezvemusangano wamangwana uyu.
Musangano uyu wadaidzirwa vanyori vakuru vemapatero ayo masecretary general kuti tiziviswe nemamiriri aita nyaya dzebiometric voter registration, uyezve nokuti vanhu vachatanga kudzidziswa sei nezvekuvhota kutsva. Saka pachange paine kuti vanhu vanenge vachinyoresa kupi, kwavanovhotera ndiko kwavanonyoresa. Asi tina kunowirirana nzvimbo idzodzo dzinoenda vanhu kunoregister. Tichawirirana zvakare nenyaya yokuti iyo meshini iyi yebiometric voter registration iyi inochengeta information yacho ichatengwa nani? Pane yekutanga yakatengwa neUnited Nations. Asi tina kuti tiwirirane kuti zvimwe zvichitika ipapo zvii, uyezve vanenge vachibatsira vanhu kuregister kuvhota ndiva nani?
Vamonzora, mataura mapato matatu achatarisirwa kusangana neZEC, asi nyika ine mapato anodarika makumi matanhatu. Sei imimi mapato matatu masarudzwa?
Nokuti ndo mapato ane nhengo dzeparamendi, ndokutaura kwavatiitira kuti vatarisa mapato ane vanhu vati muparamendi. Saka tinenge tichinotaura nenyaya yekuti zvinofanira kutengwa zvinotengwa sei, uyezve kuti nzvimbo dzichanovhoterwa ndedzipi dzacho, plani yacho yekuti vanhu vachitanga kuregista ichafamba sei. Nokuti tina kuti zvisaitike zvakaitika muna 2008 kuti kune dzimwe nzvimbo kunowanzwa pekuregistira, kune dzimwe nzvimbo kuchishomeswa. Saka tina kuti nzvimbo dzese dzinge dzine masenders ekuregista akada kuenzana.
Imi sebato re MDCT mai nyunyutao nenyaya yekushaiswa mukana kwezvisaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvinge zvichipinda musarudzo yatingati diaspora vote. Zvimwe zvezvinhu zvekuti mungakwanisa here kukurukura nezvazvo mangwana pamusangano.
Ndicho chimwe chinhu chikuru chatirikurukura nezvacho nokuti tiri kutarisa mutemo mutsva wekuregistwa kwevanhu. Saka nyaya dzana diaspora vote, nyaya yekuti maaliens vaya vekuti vabereki wavo ndevekumalawi kana kumozambique kana kuzambia vaya zvinge zvichinyorwa mumaregulations iwayo, mavoter registration regulations. Saka tiri kuona kuti pane programu yatapiwa zviripo izvozvo. Saka tinenge tichikurukura nezvazvo. Kana vasina kuzvitaura tiri kuzvibvunza.
Imi senera makamwe neurongwa hwekuendesa zeke kumatare dzimosva pamusoro penyaya yediaspora vote, masvika papi nedanho iroro?
Tine urongwa hwekuendesa zeki kumatare pazvinhu zvakati wandei. Chekutanga kuvhota kwemaaliens. Chechipiri inyaya yekuti proof of residence. Chechitatu ndechekuti vana vari kudiaspora vanofanira kuvhota. Asati taekwidza mapepa aya kumatare. Nokuti tanga takamirira kuti maregulations acho abude toona rakazara, nokuti taigona kuenda kudare izvo zvakagadzirwa kare. Saka kana mangwana zvisina kugadzirwa, kuswera mangwana chaiwo teta amudare.
Vangu vari munyori mukuru MDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kushaikwa kwemari kuri kuramba kuchitika munyika kwave kusiya vakawanda vave kutyira kusangana nematambudziko seakaitika makore a2007 na2008 pamwe vachiti mukuru wereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vanofanira kusiya basa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Sevamwe vanhu vakawanda, muzvare Faith Siziva vanorarama nekuzvishandira pachavo vega. Muzvare Siziva vanoti basa ravanoita rinoda kuti vagare vane mari mumaoko, uye vanoti kushayikwa kwemari mumabhangi kuri kuvhiringidza bhizinesi ravo.
Tasa bhizinesi ratinoita akazvizhinji isusu tinoita zvemaevents. Saka we get affected because maclients edu isusu vanofanira kubhadhara necash panapa we accept cash. Saka since vane challenge yekuwana mari zviri kuti affecta because they are not able to pay nenguva. Saka zvino tiaffectawo kuti tivaitire basa ravo on time. Saka at the end of the day our businesses are affected because they are also affected cash wise. Saka dai vagona kuitawo something kutirawo tinesewo tikwanise kuenderera mberi nebasa ratiri kuita.
Amai Chipo Chauke vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizotengesa. Amai Chauke avo vanoti vave kutoita zvekutenga mari kubva kuvanhu vanotengesa mari zvisiri pamutemo vanotiwo vave kutyira kuti kushayikwa kwemari munyika kuchakonzera mamwe matambudziko makuru.
Isusu tinenge tati ukawana mari woenda unohodha wouya wotengesa, asi pakuda kunohodha ikoko havade iko keshi, havade kana kutransfer, havade zvezvipidz, vanenge vachida kuti ubate mari. Asi kuti wane kuenda ikoko kunotunowana mari, iwo hauna munhu arikwanisa kuya chekuzokutengera nekeshi nekwekuti iye anenge asina kuwanawo mari. Ndichapedza kuzotengesa neiko keshi nokuti inini ndanichida kuda kuti nditengesewo zvinhu zvangu zvifambe. Ndinozoti ndaenda kwamaagents mutanga zvawataswa kumeso kuti uri ani, nokuti vakanzi vachazosungwa nenyaya yekutengesa mari. Kana akuziva wachiziva kuti imi muri uenda zvokutenga nekutengesa mangwana muchauya muchida imwe mari. Iko zvino payakanga isina nenge ichitengesa ne10%, but mari idzi dzakwira because cash iri kuramba ichinetsa. Iko zvino vamwe vakuita ma12%, vamwe vakuita ma15%, vakunyanyisa kudhura vakuita ma20%.
VaHumphrey Moyo avo vanoshanda pane imwe kambani muvulawayo vanoti vanhu vave kupedza nguva yakawanda vari mumitsetse vachitsvaga mari mumabhangi, vachitiwo zvinopisa tsitsi kuona vakwegura vachirara panze pemabhangi vachitsvaga mari. Mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vanoti dambudziko rekushayikwa kwemari rave kutoda kuti hurumende itore matanho makukutu akaita sekuti nyika ive nemari yayo pachayo kana kuti ishandise mari yeRand yekuSouth Africa, sezvo mari yekuAmerica iri mari inodiwa nevanhu vakawanda.
Kangojoina Rand Union zvingangogona kubatsirawo, asi hatimbofungisisawo kuti iko kuRand kwatirijoinawo havashandisiwo keshi sesu, vanoshandisawo plastic money. Saka vanozoprinti yakakwana kuti tishandise here isusu ramaRand iwawo. Toziva futi kuti patirijoina Rand Union tetatora chinonzi monetary policy, chetatina chachiti mudo munyika, chetakuitwa kubhengere kuSouth Africa. zvimwe zvatinga gode kutarisa ndezvekutiko sezvo takushandisa bondi bondi yakarenzi yatanga takuona iye muno munyika tikangotarisa tongobvumirana kuti ngatingoiti dzokerai titese titewo zimdola bati pakugadzira kwacho nokuita kwacho titeka transparency kanopawo confidence.
Vashoko vanoti nyaya yekuve nemari mumabhangi ine chekuita nekuti vanhu vane chirimbo here nemabhangi aya vachitiwo mukuru wereserve bank of zimbabwe vajohn mangudya vanofanirwa kuratidza kuti munhu akavimbika vosiya basa sezvo zviri pachena kuti vakundikana kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari. Mutevedzeri wecenter for public engagement vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega vabatler tambo vanoti rbz haizi kubuda pachena kuti haisati yapfuura here mamiriyoni mazana maviri emabond notes aive anzi navamangudya ndiwo chete aizodhindwa. Vatambo vanoti kuti rbz irambe ichidhinda mamwe mabond notes kunoita kuti nyika idzokere mumatambudziko emakore a2007 ne2008.
Zvichadzora zvakare nhamo yatakamboona iyeya muna 2007 nomuna 2008 yokuti iye zvino vanhu vezvitoro vachagamuchira bond note vari gamuchira zvakare noruzhinji rwavo vachatenge gwama grocery arimo muzvitoro izvi zvikasara musisina zvakare ava vatingatora kutengawo fuel vachapesera vasingachakwanisi kuti vawane mari yokunze yatingati maus dollar ekunotenga fuel kunze kwenyika zvichazodzora zvakare yatingati black market yefuel iye zvino tatotanga kuiona zvakare black market yefuel tatotanga kuona zvakare ava madzimai vanga vachichinja mari mumastreets umu vadzoka zvakare vava vazhinji zvakare vachichinja irori bond note vachiri discounter vachichinjawo maranzi mapula nemaus dollars izvi zvichava zvichatidzorera zvakare noupfumi hwezimbabwe kumashure zvikuru satatarirana iko zvino nemaelections kutoenda uku.
Mabond notes akatanga kushandiswa munyika muna mbudzi wegore rapera mushure mekushomeka kwemari yekunze iyo yakatanga kushandiswa munyika mugore ra2009. Vamangudya vaive vati kushandiswa kwemabond notes kuchabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhangi vakatiwo vaizosiya basa kana dambudziko iri risina kupera. Veruzhinji vakamirira kuona kuti vamangudya vachaita sei panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Tombo tarisa mitambo yenau mitambo iriko nasi yekosafa muma semifinals. Zimbabwe iri kutarisirwa kutamba maminutes mashoma shoma ari kutevera neLesotho manheruano asi ukuwo mutambo wabva mukutambwa Zambia yarova iyo chikwata cheTanzania 4-2. Zambia yapinda mafinals kwasara mutambo weZimbabwe neLesotho. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika maererano nekodzero dzavo dzekuvhota musarudzo dza 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDC vamogen tsvangirai vanonyorerana hwaro wechibvumirano chekushanda nebato reTransform Zimbabwe kana kuti Memorandum of Understanding. Vanhu vomera midzi vakamirira mumitsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga muBulawayo nemamwe maguta. Izvo zviri kuitikawo izvo zviri kupa kuti vanhu vakawanda varare panze pemabhanga. ZANU-PF inomanikidzwa kuvhara chikoro cheNational Youth Service kuzvishavane nepamusana pekushaya chikafu chekupa vechidiki vanenge vachiita zvidzidzo pachikoro ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri toksi yamina ntungamiri nkomo munhau dzeisindebele.